Mangwanani akanaka vateereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu chikunguru 12/2019. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live pa Facebook page yedu izvozvi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mukutangisa urongwa hwekuendesa masimba kumatunhu, hurumende inopa guta reHarare mamiriyoni 14. MDC North America nasi iri kuratidzira pamuzinda weZimbabwe muWashington DC ichiti vajobsikala ngavasunungurwe. Tichanzwa zvinobva kwamuri imi vateereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 muWashington DC. Meya weguta reHarare vaHerbert Gomba vanoti guta ravo rakapiwa mari inosvika mamiriyoni 14 yemaRTGS kuti vatange hurongwa hwekuendesa masimba kumatunhu kana kuti devolution sezviri mubumbiro remutemo ra2013. Vedunhu reHarare nenzvimbo dzakatenderedza vari kuronga kuita musangano mukuru kuti vaone kuti vozadzikisa sei hurongwa hwekuendesa masimba kumatunhu. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaGomba.
Pahurukuro dzandakaita naMinister weFinance waMthuli ndaenda kosi kwavo, zvikuratidza kuti Harare yakapuwa $14 million RTGS.
Inokwana here mari iyi kuita zvese zvamuri kuda?
Haikwani, saka ndanganditaura nemaMPs, ndanganditaura Honorable Makamu nevamwe, nana Honorable Biti nevamwe, kuti dai vanga vaedza kutaura nehurumende vakatimirira semaguta. Kutitaita tapuwawo mari inobatika kuti tinge tichiita, nekuti izvozvo hatisi kugadzira nzvimbo dzakaita sana Harare South dzaane makore 25 dzakaneglectwa, dzakasiyiwa dziri nherera. Toda kuti ikoko tinge tichigadzirisa zvinhu zvifambe zvakanaka, vawanewo kutakurwa mapini, vawanewo sevanhu vanogara muHarare. Takavhura chipatara ikoko, clinic, tiri kuvhura youth center ikoko, tiri kuda kuvaka library itsva, tiri kuvaka futi chimwe chikuru. Saka zvinhu zveizvozvozvo tinge tichiti masettlements akatenderedza guta redu ari mukati meguta asi ari kuperifera anga achiwana sevhi, kuitira kuti afananowo nemamwe masettlements akaita sana Glenora, sana Glenview, sana Budiriro. Vanhu vedu vanyatsogare zvakanaka, ndochirambe chatinacho, ndopfungwa dzatinadzo, ndozvatinosungirwa kunge tiri, ndozvatakasarudzirwa kuti tinge tichiita. Saka izvozvo tinge tichidawo mari yakawanda kuti tibatsirikane kuti tikatati takuita basa, toita basa rinonyatsoonekwa zvinhu zvichifamba zvakanaka.
Urongwa hwedevolution wacho hunozonyatsotanga riini apa?
Kunzwisisa kwandakaita ndekwekuti tichaita devolution conference ichatungamirirwa neministry of local government muno muHarare. Ipapo ndopachakurukurwa, ndopatichabuditsawo pachena kuti mari dziri kuuya dzinenge dziri shoma. Hatiti kuti tipe mari yekuti tiri kubva tati ngatipfumiswe nedevolution, but tiri kuti ngaipiwe mari inoratidza difference muupenyu hwevanhu vatotungamirira.
Vanenge vachipinda mumakanzuro aya vakatosarudzwa here?
Conference ichange ichiburitsa zvinangwa zvedevolution kuti takuenda kupi tichibva kupi. Bumbiro reremutemo rinotaura iro kuti inopinda meya weHarare, meya weChitungwiza nevamwe vakatenderedza nevamwe. But pane panoda kukwenenzverwa futi muconstitution kuti zvimwe zvibuda zvakanyatsotitwa sana. But devolution conference yatiri kuita ndoichange ichiti pahwaro hwekuti tiri kuda kuita devolution zvatichange tichiita ndezvipi. Tida kuita combined Harare master plan inobata inotoni Chitungwiza, Ruwa zvese. Combination master plan iyo inotibatsira kuti development inoitika inenge ichinyatsoenderana zviri pamutete. Inoita kuti zvinhu zvedu zvifambe zvakanaka, not only zvainenge ichiita Harare inenge ichi, not only ikakosora Harare inofanirwa kufunda kuti uku kune zvaitika. Saka ndozvo zvinhu zvatiri kugadzira izvozvo. Tabva ipapo taakudifaina economic trajectory yatirautora se devolved metropole kuti tichaku grow economy ye metropole how are we going to grow our industry, how are we going to grow our tourism, how are we going to grow employment opportunities, etc. and infrastructure development. These are issues that we are looking at and we want to focus on those so that at the tail end of it we deliver the mandate that we are given to deliver service to our people.
Munotarisira kuti conference inoitwa rini manje?
Iri kuitwa mwedzi unoyo kana unouya, July, August.
Saka mari yacho munozoipiwa rini 14 million?
Tikutarisira kuti mwedzi unoyo waJuly mari iyo inenge ichitransferwa kusaidi veCity of Harare. 14 million iyoyo, RTGS and itself.
VaHerbert Gomba vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Zvichakadaro, kanzuru yeguta reHarare inonzi nezuro yakatambira urongwa hwekuwedzerwa kwemari inotarisirwa kushandiswa neguta iri mugore rino ra2019 kana kuti supplementary budget remari inoita mamiriyoni 829 yemaRTGS. Mari iyi inonzi ichabva mune zvakawanda zvinosanganisira mitero yezvikwakwa, zinara pamwe nemabillboards. Izvi zvinonzi zvichaitawo kuti mari dziri kubhadharwa nevagari dzikwire kutanga kwanyamavhuvhu. Vachitaura pakusvitsa kwavo bhajeti iri kukanzuru, sachigaro vekomiti inoona nezvemari nebudiriro, Councillor Luxon Mukunguma, vakati bhajeti iri harifanirwe kuonekwa senzira yekuda kukwidza mitero, asi kuti riri kuedza kuvandudza nyaya dzezveupfumi kuti dzifambirane nemamiriro ezvinhu nhasi. Zvimwe zvichakwidzwa mitengo kuripira mumakiriniki nezvipatara zvekanzuru, kutenga nzvimbo dzekuviga vafi, kusungwa kwedzimotikari, mvura pamwe nekutakurwa kwemarara. Asi mukuru werimwe sangano rinomirira vagari reresidence Harare Residence Trust, vaPrecious Shumba, vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti vagari vakagara varamba budget iri vachiti riri kuda kuvaremedza.
Ichokwadi mukati menyika, mukati meguta reHarare, zvinhu hazvina kugadzikana, zvinhu hazvina kutwasuka. Asi chinhu chikuru chanyanya kuti service delivery iite sekuti yaparara muguta reHarare haizi nyaya yekuti mari iri kushayikwa. Inyaya huru yekuti mari iri kuwanikwa iri kuperera muhomwe dzevashandi veguta, zvichireva kuti mari yeservice delivery yave kushayikwa. Hapachina mari yakawanda iri kuwanikwa kuti wagone kupa maservices kuvagari. Saka guta reHarare pari zvino harizi kushoterwa nemari, asi riri kushoterwa nekuronga kwakakwana kunokwanisa kubudisa zvakanaka kushandiswa kwemari pasina kubunyikidza vagari.
Imiwo sevagari makawe nechekuitawo here mukuumbwa kwesupplementary budget?
Vagari vazhinji vakaenda kumisangano yaigadzirwa masupplementary budget, asi setsika yatadzidza mukati meguta reHarare, supplementary budget kana kuti panoitwa ma-pre-budget consultative meeting, City of Harare haipi munguva yakareba yekuti vagari vazive kuti kuda kuitwa misangano iyi. Vanongotaura kwasara mazuva mairi matatu. Saka misangano mizhinji yemasupplementary budget meeting yaiatendwa nevagari vangangoita makumi maviri, makumi matatu, makumi mairi, makumi matatu munzvimbo ine vanhu vanodarika dzimba zvuru zvingangosvike gumi nekuraudzira. Izvi zvinoratidza kuti aiwa, kunyange vaikagadzira bhajeti iri, vagari vashoma vakange vachienda kumisangano iyi. Vazhinji havachanyanyi kuenda nekuti vanoti kunyange vakaenda hazvina pundutso nekuti kanzuro haiteereri zvavanenge vachida kuti zviitwe.
Saka muchatora matano here pachange budget iri rotanga kushanda musi wa1 nyamavhuvhu?
Supplementary budget yakarambwa nevagari, inharo bazi dziripo pakati pevatungamiri vekanzuro wane umbindi ndoga wanoti iwo ndoweka wanoona sekuti wanofunga kudarika wagari. Ine language ya wanotaura mukada kuwataudza ndeye kuti kana muchidawo kuti mutungamire kanzuru siyai zvemaresident associations muti joini kune zvemapato. Saka kwatiri isusu tinotopesana pamatauriro nepakugona kunzwisisa nyaya dzevagari. Saka isusu sesangano reHarare Resident Trust tinopfuurira mberi nekudzidzisa vagari kuti vaziwe kuti mukati meguta munodikwa kuti muitwe mabasa. Mabasa acho anodawo kubhadharirwa mari ine chiremera inonzwisisika inogamuchirika kuvagari. Nekuti tinoziva kuti hakuna angagare pachena mukati memaguta. Asi mari yacho inobhadharwa inofanirwa kuonekwa kuti iri kumboshandei. Ndidzo dzidziso dzatinoramba tichiita kuvagari.
Mukuru wesangano reHarare Residents Trust vaPrecious Shumba vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Bato reMDC rinotungamirwa navaNelson Chamisa nhasi riri kuratidzira pamuzinda weZimbabwe muWashington DC richiti rinoda kuti hurumende ibvise muusungwa mutevedzeri wasachigaro webato iri uye vari mumiririri weZengeza West muparamende vaJob Sikala, avo vakasungwa vachipomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende yavaEmerson Mnangagwa. Umwe wevari kuronga kuratidzira uku vaCharles Mutama vaudza Studio 7 kuti hurumende inofanira kurega zvekusunga-sunga vanhu vasina mhosva ichivapomera mhosva yenhema yekuda kupidigura hurumende.
Isu senhengo dzeMovement for Democratic Change inotungamirirwa navaNelson Chamisa, North America Province, tiri kuronga demonstration kuratidzira mukuburikidza kusungwa kwakaitwa National Vice Chairperson wedu vaHonorable Job Sikala, vari kutongerwa mhosva yekupandukira hurumende. Tinoona kuti imhosva yavari kupomerwa asi sirizvo zvakaitika. National Vice Chairman wedu vaitaura ivo kuti vari kuda kurwisa nzara nekushayikwa kuri kuitika mishonga munyika. Kutambura kwaita vana veZimbabwe mungave munyaya dzematongerwo enyika, dzingave nyaya dzesarudzo, dzingave magariro evana veZimbabwe, ndo avaitaura kuti ndiri kuda kurwisa kuti abviswe. Saka isu tiri kuti ticharatidzira kuZimbabwe Embassy kuti tiudze ambassador kuti hurumende yeZimbabwe iri kudzvanyirira kodzero dzavaHonorable Job Sikala nekuvasunga zvechisimba zvisina kodzero dzavo, nemhaka yekuti hazvisi kusumudzira mitemo yebumbiro remutemo weZimbabwe uyezve bumbiro remutemo United Nations kuburikidza nyaya yefreedom of speech. Saka tiri kuti ngavabuditswe unconditionally vadzokere kunoita basa ravo member of parliament.
Ko muchati chii kumumiririri weZimbabwe muWashington?
Tichavapa petition iri kubva kuNorth America Province iri kukumbira kuti hurumende yeZimbabwe yavaMnangagwa iwanikwe ichibudisa Honorable Job Sikala muusungwa kwavari panguva inoiyi. Kumasvingo kwavari uko kwavakaendeswa vakapfekedzwa blindfold. Saka tinoti petition iyoyo iri kubva kuvana veZimbabwe vari mudiaspora vachikurudzira hurumende yavaMnangagwa kuti new dispensation yavakataura haisi iyo yatiri kuona, nekuti tiri kungoona kuti dispensation yavaMugabe iri kungoenderera mberi inotsikirira kodzero dzevana veZimbabwe.
Muri kutarisira vanhu vakawanda here kuuya kuzokubatsirai kuratidzira uku, uye muchazviita izvi nguvai?
Tiri kusangana na 10 a.m. kusvika na 1 p.m. Tinotarisira mabranches edu eMDC North America Province, Philadelphia, Massachusetts, New York, vana Ohio, Cincinnati, Ottawa, Ontario vana Dallas Texas kuti vachauya mangwana kuzoratidzira nesu pamwe chete tichitaura kuti Honorable Job Scala National Vice Chairperson wedu ngavabuditswe kubva musungwa.
VaCharles Mutama veMDC North America vari parunhare muWashington DC neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuDaily News muri kukurukurwa nyaya yekuti nhengo dzeparamende dzive nerufundo rwakakwana pane zviri kuonekwa iko zvino. MuDaily News mekare mune nyaya inoti mutungamiriri weMDC vaNelson Chamisa vashatirwa zvikuru pamusoro pekusungwa kwevakuru vakuru vebato ravo kuri kuramba kuchiitwa. MuChronicle mune nyaya inoti mutevedzeri wameya weBulawayo vaTinashe Kambarami nakanzvira weWard 4 vaSilas Chigora vakabudisa muhofisi nechisimba munyori wekanzuro yeBulawayo vaChristopher Dube mushure mekuramba kwavo kutambira tsamba yokumbovamisa basa. MuNewsday mune nyaya inoti vamwe vevanhu vakavhiringwa necyclone Idai vachanogariswa kunedziwa kwavanonzi vakatsvakirwa misha. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wokuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Makadini washamari veStudio 7 vana mukoma Blessing vana mukoma Jonga kanimire mose indinoiswa ndinoitwa Simba Rashambofu ndinobva kumberengwa uko zvinawo ndiri Cape Town Western Cape. Ndiri kushungurudzika zvikuru chose nesushi nekunyika kwedu nokuti munangagwakoniwa wakoniwa kutonga ngachipa Chamisa atonge nyika yedigwe shugai. Tinoda nyika yedigwe shugai sezvaita dzimwe nyika South Africa akundikana munangagwakundikana wakoniwa chose wakoniwa chose. Saka tinoti ngaachitirizaina vaZimbabwe indiani wandu hwenyu munodemonstrata mumuratidzira kuti hatichakudi hatichakudi nokuti wakundikana mapasipoti navo vanhu vakushaya mapasipoti ekuti vafambe vaende kune dzimwe nyika vaende kuzvikoro vaende kupi vachiinda kunozvibetsera vachekumabasa asi mapasipoti hakuna. Masoja avo anongotendedzera achingotumwa zvinhu zvina basa kuti varove hama dzavo hama dzavo dzacho nezvimari zvo zvavanonyengedzego vachipiwa kana vava kumisha vanozwa vosheyanazve zvimari zvacho nehama dzavo nezvidhakwa kana votenga ndoro zvinenge zvinomwa mari iyodzo dzavanongopiwa vavakumba. Saka manya hazvibetseri kana mari dzakadera vachinyengedzegwa ngavapone ngavapone havaho here masoja vanyuta kuita vanhu ngavachingoteerera zvinoda vanhu chete zvapera vorega zvavanotumwa zvina basa izvi nyika yoendera mberi wopinda mufana wechidiki nyika yodibwa shuga mbovha nemufaro 2 minutes rogwadziwaini ndatenda.
Mavadiko kustudio 7 mavadi zvenyu mese tinotenda nenyu dzamotipa dzechokwadi. Chino nyaya yavaSikala iyi yandirwadza zvikuru zvaradza kuti munyika medu kusununguka kuchiri kure ndoshamisika nevanhu vanoramba vachitianze Zimbabwe masanctions atiurayira nyika manyika yedu iri kuurawa nekodzero dzevanhu dziri kutyorwa nekaune hurumende yezanup f ndoshamisika vanoramba vachitotsigira seava tinodhiraivha navo kunokwana manhanda unorwadza kusingaiti murume uyandiva kutomboti kutomboita kamweya kekuti panenge achitaura manhanda omboda socha uchambovhara redhiyo penguva iyoyo wozovhura paunofungidzira kuti anenge apedza kutaura anotishatirisa zvisingaiti murume wetu kutambura tese kuri kumarori tichifamba tichinokutya muno matraki pfungwa dzedu toda kuzokera kumusha bhati kahurumende kariko akeuchanyirirana todzokera sei.
Makadiko kustudio 7 makadiko tinotenda nekugara muchitiudza nyaya dzechokwadi haindonzi Walter chindima ndiri kuno kusouth africa ndangoseka hangu nenyaya yemao veterans aya ndiona kuperegwa vave desperate vamutya mukomana wechidiki uyu.
matadiko ikoko kustudio 7 ndine mbuya mberi ndiri muno mujoni kusoweto ini ndarwadziwa neza job skara vanhu we vanhu vongopera here vachingo zvinwa fanika huku ngomonywa aindarwadziwa dai mwari vapindira nyika yedu yedu we dai mwari vapindira skarabu adzoka arege kuitwa zvadzamara mwari wee toita seiko nevanhu ava chokwadi vanongomonya vamwe vanhu ini zvandirwadza dai mwari vapindira sikara adzoka
makadiko ana mukoma ajonga kandimire uko vatefenyerwo seve studio 7 navachire ndoda kukwazisai munyasha dzajesu kristu ndinoda zvangu kutaura pane nyaya yavaskala vebato remdc kana kuti vebato redu vemdc zvinondirwadzei zvakanyanyisa kuti makodzero sevana vezimbabwe hakusina kana hanzi kana mwana akataura kuti baba mariswa pakati mwana unorohwa ndozvatovapo saka vangagona sekuona kuti chavari kuita chakaipa pakasaita vanovatarisa kuti zvavari kuita zvakaipa asi ndinoti hangu hanzi navakuru chinobhuruka chinomara chasvikawo nguva yamwari misodzi yavanhu haibudi zvenhando sita ndinoita chiramba ite kuti ndemunzvimbo yetebe ndatenda zvangu
mangwanani mangwanani vashamara ndinoitwa Princess Tole ndokusouth africa ndachida kutaura zvamaonera ndinoita panyaya yezviri kuitika kuzimbabwe indoti maticha vari kuchema nenyaya yemari zvokupedza nguva kudana nhaurirano izvokaizvo vakabvira kudhara vachinyora matsamba vachiita sezvichirambwa ngavangobva vangogara pasi vongosiyana nazvo chete chete kutadza kana muticha hwanani ndochikuru ndokuti hurumende imuse musoro wezasa iri kubhadhara masoja chete hapana zvavari kuita vanhu vakangogara munyika chete hakuna hondo iriko kubati masoja iwayo vakabva nekuchiticha handidzi izvo zvino kuti varikrute mamwe masoja vanoudza kutoda 5 O levels dzinobve kupi kana maticha acho asiri kufundisa saka hazvishandi chiro zvinoitwe kuzimbabwe maticha ndavagare pasi kana vachingoswera chisvaga nhaurirano ka anti gore rinosvika pakupera vachingodaro ndatenda hangu
makadini makadii ko vatereri vestudio 7 inini ndinoitwa mutetwa ndiri paLimpopo paSouth Africa po hama tinotenda nechirongwa chamunotipa zuva rega rega asi inini hangu ndinorwadziwa panguva inenge ichitaura muchibvunza vadhara ava vakaita sana chinyoka vezanu pf nokuti vanhu ivavava vaukawa munhu anotaura kuti zvinhu zvakamira zvakanaka munyika unotoba munhu iyeye please ngavazame kuti vatinyare tanguri takangonyarara vachingoita zvavanoda ngavatinyare vakuru havana zvavachagona kuita
avo vange vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo aya mashoko avo asina chekuita nestudio 7 tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika itai mameseji enyu kuti aive mapfupi musatuka vamwe uye mutaure nemazwi anonzwikwa zvakanaka tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika bazi reUnited Nations rinoona nezvavapoteri reUnited Nations High Commission for Refugees rinoti rinoda kuti vapoteri vanoita zviuru zvishanu nemakumi matanhatu vari muLibya vabudiswe mumakamba mavari kuchengeterwa uye kuti vachengetedzwe zvakakwana richiti kana Libya isingakwanisi kuchengetedza upenyu hwevapoteri ava vanofanirwa kubudiswa muLibya vaendeswe kune dzimwe nyika vakuru vemauto ari kutonga muSudan azivisa kuti amisa masoja ange achida kupindigura hurumende yamauto iri kutonga vakati masoja gumi nevaviri vafa vamwe vana vakasungwa. Izvi zvaitika mushure memauto ari kutonga abvumirana nevanhu vari kuratidzira kuti kurwisana pakati pemauto nevanhu kuchipera. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Chikwata chenhabvu chevanhukadzi cheAmerica nezuro chakakudzwa neguta reNew York. Vatambi vakapiwa makii eguta nameya veNew York vaBill de Blasio. Chikwata ichi chakapembererwa chiri mumakotikari akashama muguta reNew York, vanhu vachipururudzira nekuva mwaya nemapepa anonzi confetti. Chizvarwa cheZimbabwe chinofarira nhabvu yevanhukadzi muzvare Lorraine Takaruza vaudza Studio 7 kuti mhemberero yakange ichifadza zvikuru iyi, vachiti paive nevanhu nemumhanzi nezvekunwa zvakaita sechampagne. Chikwata ichi chichakudzwa zvekare kuCalifornia svondo rino. Tabata muzvare Lorraine kuti tinzwe zvavakaona.
Zviri kufadza mufungi. Zvinoratidza kuti vakadzi vanokwanisawo kutamba nhapu panevhel imwe chete nevarume. Bhora rainakidza iroro mufunge, uye vakagona vasikana ava.
Vanhu vemuAmerica vari kufara here? Munoona mutsauko wokuti pamwe vanoona sokuti kutamba kunoita vanhukadzi kwangofanana nekunoita vechirume?
Vari kufara chaizvo mufungi kuti vasikana ava vakahwina, nekuti pane zvakawanda wanda zvakataurwa. Ndinoona sekuti bhora renhabvu muno muAmerica rinotambwa nelevel yakakwirira kupfuura kuvakadzi, special kuvakadzi zvakanyanya, nekuti vanotangira kubva vari vana vadiki kusvika vasvike vaita vakadzi vakuru. Saka kugona kwavo kwakanyanyisisa chaizvo.
New York yakavatambira sei pavakadzoka kuFrance uku?
Vakatambirwa neruzhinji. Pakaitwa welcome yameya vekuNew York, vakatopinda muairport chaimo kunotora vanhu, kunovatora kubva kundege. Nhasi kwaitwa parade inonzi Parade of Champions, yekuti vanhu vese vanga vakalaina street yese vachikanda zvimapepa zvenhingi zvemakala akawanda wanda zvinonzi confetti zviya, zvichikandwa kubva kudenga uku vari mumarori avanga vakakwira vachinwa champagne, vachifara, vanhu vachivaomberera mastreet ese, vamwe vachikandawo zvinhu kubva kumabuilding akareba kumusoro uko, vachikandawo mapepa ekufarira nekucelebrata. Zvinhu zvakanaka kudai.
Kwanga kune vanhu vakawanda kuparedi?
Kwakusingadani anonzwa. Kwakune vanhu munoziva New York mastreet akareba, asi munhu iyeye kwese kwakwakazara vaine masaini ekusapota. Ivo maplayers acho vainewo masaini avo nekuimba nekushaura zviri kuimbwa nevari kuuya kuzoonawo paredhi yacho. Kwakuchinakisa zvisingaiti.
Chizvarwa cheZimbabwe chinofarira mutambo wenhabvu yevanhukadzi Lorraine Takaruza ari parunhare kuNew York neStudio 7. Zvichakadaro, musakanganwa kuti chikwata cheZimbabwe Netball Team chiri kuparura makwikwi emutambo we-2019 Netball World Cup mangwanani ano nenguva dza11:25, apo chichakweshana nechikwata cheSri Lanka. Sezvo tasvika kumagumo chirongwa chedu, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Mukutangisa urongwa hwekuendesa masimba kumatunhu, hurumende inopa guta reHarare mamiriyoni 10 nemana emadhora. MDC North America nhasi iri kuratidzira pamuzinda weZimbabwe muWashington DC ichida kuti vaJob Sikala vasunungurwe. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti tosangana zvekare mangwana.
Soku isika atisenda baku VOA Ndebele.